Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinobatsira vanoshaya nekurapwa pachena rinoti ringangovhara musuo waro kana rikasawana rubatsiro rwokuenderera mberi nebasa iri. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoshora gurukota rinoona nezvemari richiti hurumende haisi kunzwisisa zvinotambudza varairidzi. Vamwe vevanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo idai vari kuramba kuenda kunzvimbo itsva vachiti kure. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCitizens Initiative rinoti rinogona kupeta chirongwa charo chekubatsira vanoshaya nekurahwa pachena cheCitizen Mobile Clinic kana rikasawana rubatsiro rwokuti chienderere mberi. Imwe nhengo yeCitizens Initiative vaFreeman Chari vanoti vachamanikidza kutora danho iri nekuda kwekushaya mari sezvo chirongwa chavo chichirarama nerubatsiro runobva kune vanhu vakasiyana-siyana. Sangano iri ranga richikwanisa kubatsira varwere nokuvawanisa mukana wekuti vaonekwe navana chiremba pamwe navana mukoti uye kuti vakwanise kuwana mishonga yavanenge vanzi vashandise navana chiremba. Citizens Mobile Clinic yakatanga gore rapera apo vana chiremba vakaenda kunoona varwere kuBulawayo neZuro. Chirongwa ichi chakanga chiri parimbiri kliniki kuChipinge uye chakaendawo muHarare, Masvingo, Lupane pamwe nemamwe matunhu emunyika. Vachari vanoti kana vasina kuwana rubatsiro rwemari nekukasika vachapeta chirongwa chavo ichi mushure mekushanyira chinoi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zviri kuitika ndezvokuti tava nemwedzi inokwana kuita mina tichitenderera mumaruwa nemumataundi tichibatsira vanhu vanga vachirwara. Izvi zvakakonzereswa nekuti takanga tiri kuonawo kuti vana chiremba nehurumende vakanga vasvika pakusawirirana asi vanhu vari kurwara. Tikaona kuti panguva iyoyi tingadini tapinda takwanisa kungobatsira vanhu tichihopa kuti vanhu avachanzwisisana hurumende nemadhokta vochidzoka kumabasa. Saka takaita zvinhu izvizvi tichingofunga kuti zvinogona kutora kana vhiki kana mwedzi, asi tatova pamwedzi wechina vanhu vari kungorwara, zvinhu zviri kungoramba zvichioma. Saka ni maitira takata zviita zvanga zvinhu zvokuti zvinofanira kungoitwa muchimbi-chimbi zvokurumidza kupera, asi takuona zvauramba zvichienda. Saka tiri kuedza kuti tichifunga kuti tingaita sei kuti tichikwanisa kuramba tichibatsira kuramba tichienda mberi, but nepatiriko zvino izvi mari dzedu hadzichatenderani nazvo.
Saka muri kuti here muri kumbopeta chirongwa ichi asi kana mazuva namari muendererera mberi?
Zvatiri kuda kuita ndezvokuti takumbomira timbokwanisa kunyatsofunga kuti zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe takabatana ndezvipi zvinokwanisa kuti tiite chirongwa ichi chiri longer term chichikwanisa kubatsira. Nekuti zviri kuitika nezvokuti matinopinda umo unobva wasangana nemunhu anenge ane zironda rakakura rinoda kutonoenda kutonosonwa, asi isu taenda tichiti tiri kudini, tiri kungobatsira vanenge vane naBP nanani. Saka kana taona munhu akadaro toshayawo tomuita sei, tomuendesa kupi? Saka zviri nani kuti timbomira timbofunga kuti tobatsira sei chaizvo chaizvo kuti vanhu varapike, vari kunyanyorwara vawane mishonga, vawane kunowana zviremba nemasejari. Saka ndopatoda munyatsofunga tonoona kuti ndivanani vanokwanisa kutibatsira on a bigger scale than patatiri.
Pamwedzi mina yamashanda munofunga kuti mabatsira varwere vangawanda kusvika zvakadii?
Pamwezi mina isusu tafamba nekuti takaenda kuBulawayo tikaenda kuHarare tikaenda kwaMutare tikaenda kuDinga tikaenda kuMasvingo tatiri kuChipinge tukaenda kuChinoyi iko ndo kwatichazonopedzisira saka kwatakaenda kwese uku vanhu vataona in total vava kusvika I think 3,650 kana ndisiri kukanganisa saka isu mari yatakarezawo inosvika about 21,000 saka takwanisa kubatsira vanhu about 3,600 saka mukatarisa ipapo munhu anenge achikosta kana $4 $5 kuti tibatsire muchirongwa chese chataitaita ichi
matopeta here chirongwa ichi kana kuti mune humwe urongwa hwekuti muchambotanga maenda kunoona varwere kwakati mozoti mopeta chirongwa
aiwa hatisati tapeta vhiki rinouya hatisati tanyatsoisa date nekuti tiri kumbotaura tinombotanga tambotaura taura nevemunzvimbo madei tichienda kuti vakwanise kudaidza vanhu nekufambisa shoko tinozonopedzisira tiri kuChinoyi asi kana tabva kuChinoyi tiri kudaidzwa kwakawanda ndo zvinonetsa kuti tinenge tichidaidzwa kwakawanda saka ni tiri kuedza kuti taakungopa iri kind of like a warning kuti taakuenda tichipeta kuitira kuti tikwanise kuwana mukana wekuronga zvimwe asi kana pakabudawo mari pakaitawo mumwe dhona anenge angu yakati indai munobatsira tinongoenda hatingarambi kunobatsira vanhu nekuti panenge paita rubatsiro rwauya tinonobatsira hatingarambi papa
avo vanga vari nhengo yeCitizens Initiative vaFreeman Chari vari parunhare kuOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoshora zvikuru mari inonzi yapiwa varairidzi kuti ivabatsire kana kuti cushioning vachiti haina zvainobatsira. Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavashira Joe vaudza Studio 7 kuti varairidzi vachatambira mari iyi asi hazvirevi kuti vachachinja zvirongwa zvavo zvekurega kuenda kubasa.
Hongu tanzwa kuti hurumende yabhadhara varairidzi cushion. Cushion yacho haisati yasvika kuvarairidzi. Asi chinotikandamadza kuti chinonzi cushion chinofanira kukushina maticha. Saka kana mari inobhadhara nehurumende iri 700, hatisi kuona kuti ingakushina maticha sei. Hatisi kuona zvezvokuti ingazobvisa incapacitation kumaticha sei. Varairidzi vanhu vanoda mari dzokuti vakwanise kufamba kuenda kwavanodzidzisa endi kuenda ikoko vamwe vari kuda kuma $400 asi varairidza vadi mari yokufamba kuti vaende kwavanodzidzisa vanodawo mari yokutengera mhuri dzavo chikafu chokuti dzidye but zvikuru sei varairidzi vanoda mari dzokuti vabhadharewo maschool fees avana vavo maschool fees akakwira kubva kumari less than 2,000 kusvika kuma 7,500 mamwe akuita ma 10,000 mamwe ma 15,000 muzvikoro zvehurumende nemachechi saka kupa 700 munhu achida kubhadharawo school fees ye 10,000 kana 15,000 kana 7,000 hamene kuti zvinozofamba sei but ndo yataitaura kuti tiri kuprimary taiziva kuti 700 minus 10,000 itikandi 700 minus 15,000 itikandi saka zvangoita hurumende izvi ndezvokuti yangosvika pane zviya zvataingodzidza zvekuti itikandi hationi varairidzi vachivandudzwa kuti vakwanise kuenda kumabasa nokuti kungava kupenga kuti murairidzi anoenda kuchikoro kuda kunoticha vana vavamwe vake vari kumba saka chatiri kuda ndechekuti tine dispute of right. Our dispute of right ndekuti hurumende yakadonedza mari dzinotambirwa navarairidzi kubva paUS 5,500 kuinda paUS 35. Saka dispute of right edi inoda kuti igadziriswe nehurumende and ndosaka tichifunga isu sePTZ kuti dispute inokwanisa kugadziriswa sete kana tikamaintaina inonzi purchasing power parity tikamaintaina kuti varairidzi vapiwe mari yavo yavaipiwa iye iri equivalent to $500 in terms of the current interbank rate.
Saka munoti nezvataurwa negurukota rinoona nezvamari muri kuda kuti chii kuna vamuturin'uve
zvava muturin'uve zvokutaura zvekushini izvi handioni sokuti mukuru dziri kudhonza zvakanaka izvi problemu yedu ndeyekuti varairidzi havakwanisi kufunction saka tirikumbira hurumende igadze satambudziko rina varairidzi vakwanise kuti vana vavo vaende kuzvikoro ndoo kuti vanodzidzisa vana vavamwe maisho kwazvo nyemba kutsadzarungwa vachidzwa kuti vana vavo vari mune vana vama elites vavari kudzidzisa kwete kuti uite shungu kudzidzisa vana vavamwe vako vasingakwanise kuenda kuchikoro chakanaka izvozvo ndozvatinoda kuti zviaddress ende Kushin hapana zvaaita mashangura pata kufambira jongira kafa
Dr. Joe zvinoreva here kuti varairidzi vacharamba kutambira mari yapiwa yekusheningi
varairidza varambi mari nokuti hurumende yagara inotori nechikwereti chavo kubva payakadonhedza mari yavanotambira saka vachatora tumari tushoma ichoto vobhadhara zvikwereti zvavanazvo zvekumashure asi zvatiri kutaura ndezvekuti tunzunguto hatikwanisi kuti tubhadhare school fees saka tushoma zvikuru asi vachatutora kana tangopinda mumaaccounts mavo vobhadhara zvikwere zvavanazvo asi havakwanisi kuti vazonzwa chidokwa chidokwa chokuti vaende kubasa uyezve havakwanisi kuti vabhadharire vana school fees havakwanisi zvekunge vachidzokera kumabasa kunodzidzisa nemandoro zvamandorokwati uyezve mwoyo yavo yakadekara
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Kunyange hazvo hurumende iri kuti yakawana nzvimbo yekuti vamwe vanhu vari kugara mumatende mushure mekunge misha yavo yairedzwa negore rapera nedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura recycloni idai vatamire vamwe vevanhu ava havasi kuda kuenda kunzvimbo itsva iyi vachiti kure nekupa zvimwe zvikonzero zvakasiyana siyana mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vakashanyira nzvimbo iyi zvondo rapera vachiona kuti zvii zvingaitwa kubatsira vanhu ava sezvo mvura yatangezve kuturuka vasina pakugara Blessing Zulu westudio 7 abata amai Chombo kuti tinzwe zvizere nezveurongwa hwekutamisa vanhu ava
One of my 600 square meters, one of my 900 square meters. What impressed me most was that panjimbo yaka pegwa iyoyo, pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanga kuitwa relocated vacho, and takataura, and we discussed, and vakanditaurirawo zvichemo zvavo, zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata kwevanoitwa relocated uye vanga vachichema chema kuva vachida kugara panonzi paGreen Mountain asi matesti ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo
vamwe vanenge vanga vachichema chemawo kuti kugadzirwa kwezvivakwa zvakaita seiwo mabridge amuri kutaura uye kuti vakwanise kuwana pekugara zvinenge zviri kuti nonokei zviri kufamba sei
munhu anenge asiri kuzviita anoona sezviri kunonoka asi mukatarisa kuti tiri zvinhu zviri kuitwa izvozvi zviri kushandiswa mari yedu yemuno muZimbabwe and mari iyi yanga isiri budgeted for this mafashamu akaitika iwayaya so ini ndiri kutarisa kuti when you look at the extent of the work iri kuitwa I think we should really give some to the government of Zimbabwe for a job well done of course vamwe vanoona sekunonoka but toda kuita zvinhu once and for all kwete kuita zvinhu chimbi chimbi wogarisa vanhu pasina infrastructure hazvifadzi tinenge takudzokera kumashure so ndinofunga kuti it's better we do it right first time once and for all and also tiri kunonoka zvedu as they might say but at the same time we are making sure kuti vanhu pevari papo they are well taken care of in terms of chikafu in terms of shelter and mama services
ko masangano akaita sana United Nations angamboti wachabatsira vachiri kubatsira here zviri kufamba sei
vari kubatsira but their assistance is not 100% vari kubatsira handisi kuda kushora we are getting a lot of help from development partners but it's not enough
Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari kubwera kwavaishanyira vakawirwa nedambudziko recyclone idai. Blessing abatawo mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadhoni maguta akatanga nekuvabvunza mamiriro ezvinhu.
Ichokwadi, mai Chombo vakauya vakasangana nevanhu vari kugara matende. Pane nhamba yakati kurei isiri kutambira nyaya yekuendeswa kuvakawanikwa nzvimbo dzacho kune masitendi. Kurozi kwakapedzwa masitendi akati wandei. Chikonzero chiri kuti vamwe varambe kuendawoko ndeyekuti vakumuvhiwa semakilomitas akati wandei kubva kungangu uno vachidzika ukoko. Plus nzvimbo iyoyo yekunana nhedziwa kuri kutaurwa is a bit drier than kuno kwetiri kunanangangu kuno kunonaya mvura yakati wandei. They are moving from Chimanimani East to Chimanimani West. Vamwe ndozvavari kupesana nazvo, vamwe vachipokana kuti nenyaya yekuti takatenga masitendi edu uno tichiziva kuti ndokwetinoda, saka kwamava kutoendesa kwandiko tatine masitendi. Saka pane a little bit of scandal, vamwe vakabvuma kuenda, vamwe vasati vabvuma kuenda ukoko, asi hapana munhu ati amuviwa. Yanga ingori nyaya yekuudza makonzinzano kuti ndokwakwandikwa masitendi at the moment.
Asi kana tichitaura navo vari kuti iwo pane imwe nzvimbo yanga ichida kuendwa nevanhu pakaonekwa kuti hapana mvura, kwavari kuendeswa kwacho kunenge kuri nani?
Ikoko kwacho kungava nani hako maybe pamaonero avo, asi mini nzvimbo iyo ndotoizivawo. Mvura chaiko chaiko kuno kuchimanimani nzvimbo yetiri kuchimanimani east uno ndo kune mvura yakawanda than kuna nani yepiwa ukoko. Maybe kuda vangataurawo kuti vasvika koko vataisawo zvibhorani nene, asi mvura yekuti kuyerera natural water and stuff like that kunoku kuri nani. Then nematemperatures euno ari nani than kuzasi koko kuri dry. Nyaya yandakanzwa yaitorwa nanhu vematende ndeyekuti vaitaura kuti vanhu vanoongorora nezvekuti hapanogarwa here kana kuti hapagarwa nzi physical assessment dzimwe nzvimbo dziri uno kwavasati vadzipasisa in terms of hydrology, hanenotanga vachiongorora kuti mvura iri pasi zvakamira sei, vamwe havana kugutsikana nezvikonzero zvaipuwa.
Saka pae pakapwanywa dzimba dzakawanda pangangu hapana akazovaka zvakare?
Ya, hapana teavaka zvakare, asi zviri kuitikawo munoziva kumuvha munhu wagara munzvimbo yake nguva yakati rebei kunonesa. Mapano wati avaka umomo, asi vamwe vane mudhuzi nemakafamba nemvura umomo ane dzimba dzakasara dzakamira, they prefer kudzoka vachingogadzira dzimba dzavo. Asi zvine risk takazvitarira sezvo zvine mukana wekuti mvura ikangowandisawo inokwanisa kuzoitawo madamage mudzimba idzodzo. Asi kutaura chokwadi hapana wati avaka imba yake yakarohwa nemvura umomo. Vakangosara varimo ndivane dzimba dzokuti dzaine mudhuzi asi hadzina kunyanya kuteritio, but hapana munhu wakaenda kundovaka. Kune kumwe kuti panga pane dzimba maane mazitombo ekuti even muridzi wemba wacho kuti ungadzoka aenda wakuvakemo haazviiti.
Ko kuvana vechikoro zvakamirawo sei?
Ya, chikoro chakavhurwa at the moment, vana vari kuenda zvavo kuzvikoro. Hapana wandati ndaona hangu achidzingwa kusaidi kwetiri uno, asi ndirikuonawo kune maticha akati wandei asina kukwanisa kubudira kuenda kuzvikoro nezvikonzero zvakasiyana siyana zvekuti vari kuti isisi mari dzatiri kutambira hazvipindirani nekuti nge chienda kubasa.
Mumwe mugari wekuchimanimani vapadhoni maguta vange vari parunhare kungangu kuchimanimani. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. News Day rinoti Zimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC yabuditsa zvakawanikwa nevadzidzi mubvunzo dzeadvanced level dzemunambudzi. Zvinonzi vakabudirira mubvunzo idzi vanoita zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana kana kuti 83%. MuDaily News mune nyaya pamusoro pemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vaudza dare redzimhosva kuti amai Mary Mubayiwa vanoita zveuroyi. MuDaily News mekare mune nyaya yekushomeka kwehupfu munyika. MuHerald amai Mary Mubayiwa Chiwenga vanoti vanoda zviuru makumi mana emadhora ekuAmerica 40,000 US dollars pamusoro pezviuru zvinomwe nemazana mashanu pamwedzi yevana vavo vatatu. Yasvika nguva yenyu muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi ndiwo pa studio 7 apo ine ndinorwadziwa nenyaya energy mutodi nezvaanotaura zvinorwadza kuita sekunge unenge anogara kune imwe nzvimbo isiri nyika yedu nezvaanotaura zvinorwadza zvaanotaura zvisizvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe akatarisa kudai ndinorwadziwa haangatauri zvakadaro zvokuti kana vehuman rights kana vechitaura kuti vanhu vari kuabusa iye anenge asiti hakuna zvakadero pakati pedambudziko ratiinaro nesituation yatiri nematsvero atiri kuita nhamo zvese chii takatarisira kumadhona izvozvi sehurumende yavo haina kana purani yairi kufunga kana kuratidza kuti pane zvainoda kubatsira yakangomirira kuti takamirira varungu kuti vatipe zvavanotipa ivo varungu vacho ndivo vari kuti vari kuda kuuya kunyika yedu dei kuri kuti vari kuda kuuya kunyika yedu zvingani zvavatiitira sinsi pakapinda munangagwa zvingani zvavatiitira vangade vasina kuto mari yavari yavari kuwesta vachitibatsira iyi vangadai vasina kuita zvinorova here kunyika kwavo pane zvavari kuita zvakadai vanoti vanhu ava tiri kuvabatsira but tiri kuvataurira kuti vasadai ivo vachiti munodei kwatiri but ivo ana mutodi ava ndivo vatori nemameso akatarisira kumadokero kwacho kuti kuri kubva chii
mavadii makadii studio 7 ni ndinoitwa Stembeni Pundani ndiri kusouth africa kuJoburg ini ndinorwadziwa ini vamutodi vanotaurire zvinhu zvokunyepa mapurisa paakanga achirova vanhu vaya vemdc vachidemonstrata vakanga vachiluta chi kana kuti vanhu vakanga vachingozvifambira murod masoja paakapfuura vanhu pane mashopisi akapwanywa muharare vamutodi musataura nonsense mani vanhu vezanupf musataura nonsense mani vanhu vezanupf munotirwadzisa indawo muchinyepa imi indawo muchitaura zvinhu zvokunyepa musataura zvokunyepa mani vamutodi taurai chokwadi vamunangagwa havagoni kutungamira zanupf haichagoni hapana chaichagona motinyangadza mhani kana muchitaura zvinhu zvokunyepa zvakaita sezvizvi indava so vemdc vakamboluta kupi vakambovaona vachipaza mashopu kana kuti vaingozvifambira mapurisa kutanga kurova nemasocha hai munoda kushaudwa mhani mitinokunyarai
pastudio 7 maswera sei apo ndinombokumbirawo pastudio 7 kuti munoita muchiziva umwe wokutora panhepfenyuro iyi iyi nhepfenyuro inotorwa nevanhu vakawandisa ende tinoida zvino kana maakutora vana mutodi ava anotaura zvikwavasina kuswera zvinenge zvava kufamba siya bcause mutodi handisi kuziva nyika yarugare nemahuman rights ndeipi nyika yatora nezvai mutodi uyu anotanzi varungu vada kudzoka munyika ino vachidya vachizadza matumbu avo ivo havasi kudya vachizadza matumbu varungu vaivatova nani kuti tese taidyawo tichiguta vana vezimbabwe nhasi uno ndivo vari kungodya vega vana mutodi vachingozvimba mazvitumbu awa vana vezimbabwe vachifa nenzara hapana kana chinhu vachikumbofamba ana mutodi achita zvisa nebasa rese mahuman rights avanotanzi ari kutevedzera munyika ndemupo vanhu vachingombunyikidzwa nezuro yemdc yakarambidzwa kunzi iite musangano wayo zvino human rights acho iri papi chaichaiyo kuti vanhu ana mutodi avo
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mhazu wenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitya kune dzimwe nyika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutauriri weparamende amai Nancy Pelosi vadoma vachuchusi vanomwe kuti vafambise kutongwa kwemutungamiriri wenyika vadonald trump mudare reparamende kana kuti musenate amai Pelosi vati izvo vaguru nekuti padomwa vachuchusi kuti nyaya iyi inzukwe vatrump vashora zvese izvi vakanyora patwitter pavo kuti zvese izvi zviri kuitwa nebato redemocratic party ndezveutsotsi tabata dr frank guni kuti vatiudze manyiriro aita nyaya iyi
nyaya yavatrump yasvika zvino pakuti ichitongwa mudare resenate zvataona zvaitika nhasi ndezvekuti dare repasi kana kuti paramende yepasi yecongress yaudza America yese pachena nekutura kuti anonzi my impeachment managers kana kureva kuti vachuchisi vachandochuchisa mhosva dziri kupomerwa vaTrump ndivanani uye vangani pamutemo zvinonzi Congress inofana kudoma ivo vachuchisi ivavo vovhoterwa neCongress yese kuti tabvuma kuti ndo vachanochuchisa mhosva dziri kupomerwa mutungamiriri wenyika. Saka my policy vanovayo mutauriri kana kuti mukuru wedare reparamende yepasi kana kuti Congress vadoma vanhu 7 kana kuti vanomwe kuti vandoita basa iroro kuCongress. So zviri pamutemo, vapedza izvozvo vazovhota Congress ikapasa ikavhota kuti ndo zvatabvumirana. Pamutemo tazoona mauro ano zviri vachitevedzera mutsa wegwara remutemo. Matsamba iwaya anonzi my impeachment articles kana kuti magwaro emhosva dziri kunenerwa vaTrump aendeswa kuSenate.
Tichibva pano takatarisa mberi, chii chinoitika apa?
Dare reSenate, dare repamusoro richagara pasi. Chekutanga, mukuru wedare rezvematare edzimhosva kana chief justice vachabva kumatare edzimhosva voenda kuSenate vosvikotoresa mhiko. Vese masenators vari zana vanotora mhiko yekuti vachatarisa mhosva iyi zviri pamutemo, zvisiri zvematongerwo enyika, vachitevedzera mutemo, gwara remutemo, vasingaite zvinoraudzira pamutemo. Kana vapedza izvozvo vochienda zvino panhaurirano yekuti zviga zvavanotemerana kuti dare ravo richatonga sei nyaya iyi. Vapedza izvozvo, tsamba inobva yanyorwa, tsamba yechitatu inoenda, tsamba yechipiri inoenda kumutungamiriri wenyika vachimuzivisa zviri pamutemo kuti iwewe mutungamiriri wenyika vaTrump wanzi une mhosva nedare reCongress, saka taakukutongesa zviri pamutemo. Impeachment ungati zvinoreva kuti izvo dare reCongress rapomera mukuru wenyika mhosva.
Saka chinotarisirwa chava chipi iko zvino?
Pekutanga ndepekuti kana Senate, dare reSenate rikatiro magwaro auya haana mhosva dzakakura dzokuti tingatidzinge mukuru webasa, mukuru wehurumende basa, vanobva varasa nyaya iyoyo, vaTrump vongoramba vari president zvatopera. Asi kana pakaita gakava rekuti aiwa ane mhosva ngatimutonge, zvinogona kuramba zvichienda mberi, zvinogona kutosvika kana mwedzi unouya mhosva ichiri mudare rekutongwa kuSenate ikoko. Saka zvinobva nokuwirirana kwavanenge vachiita mukutonga nyaya iyi.
Dr. Frank Guni vari parunare ne Studio 7.
Ndazomero kurira kutia pano watakuno kushira watakuno pia ni watunga mira dia ni wafunga na tichene serandira hazitetembe nyama tunotetemba pakatipe hana choku ita pana mama kungo nira mere ya mangwana muna tukuzire na panurwa kama muna tukuzire muna tira ino mama nitakure ishe nitakure nitakure Matura ambuya matura sekuru wapana tacheche kauya Matura mukoma matura mtazi inama
Pano rwadza moyo Winky D achibatirwa namukoma Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Pachena rinoti rikangovhara musuo waro kana rikasawana rubatsiro rwokuenderera mberi nebasa iri. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoshora gurukota rinoona nezvemari richiti hurumende haisi kunzwisisa zvinotambudza varayiridzi. Vari kuramba kuenda kunzvimbo itsva vachiti kure. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Inai ndiri Tarono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Soku isika disenda wako VOA.